mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 9 zvita 2020 makaterera kustudio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Chanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu nevatatu 303. Vamwe vanamukoti vanoti vakamanikidzwa kunyora tsamba dzekukumbira ruregerero kubva kuhurumende. Nasi nyika zhinji dziri kucherechedza zuva rekurwisa huori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu nevatatu 303 zvichitevera kuziviswa kwevamwe vanhu vapfumbamwe vakashaya muHarare mumazuva esvondo rapfuura. Nezuro vanhu makumi manomwe nevatatu 73 vakabatwa nechirwere ichi uye vose vakabatwa chirwere ichi muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi mana 140. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi masere nevatatu 83 vafa nechirwere ichi, ichiteverwawo neManicaland ine vanhu makumi maviri nevanomwe 27 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zviuru gumi zvine mazana mapfumbamwe ane gumi nevaviri 10,912. Vapora munyika vachiita zviuru zvipfumbamwe zvine makumi matanhatu nevaviri 9,062. Vamwe vanamukoti vepachipatara cheSali Mugabe Central Hospital vanoti havana kunyora tsamba dzekukumbira ruregerero kuhurumende nekuda kwavo, asi kuti vari kumanikidzwa uye kutichidzirwa kuti vaite izvi. Vana mukoti ava vanoti hurumende yakashandisa nzira yokuvatichidzira pamwe nekuvanyima mihoro yavo yemuna mbudzi pamwe nemari yebonus. Mumwe mumiriri webashandi vechipatara ichi uye vari nhengo yesangano reZimbabwe Nurses Association vaSamson Gurupira vanoti vanamukoti vari kutumirwa matsamba ekuvatyisidzira kuti vanodzingwa mabasa kana vakasashanda mazuva mashanu pasvondo, izvo zviri kuita kuti vakawanda vatye. Studio 7 yakundikana kubata vakafanobata chigaro chegurukota rezveutano muzvinafundo Amon Muruvira kuti tinzwe divi rebasi ravo panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaGurupira.
Chakaitika ndechekuti vanamukoti vazhinji vakanga vasina kufara nedanho rakatorwa negavhumendi kuti vaende kubasa for 5 days. Saka anamukoti neassociation inozimbabwe Nurses Association takagara navo pasi takabvumirana kuti isu ngatiratidzei tiregere kuenda tiite anozi maflexible duties. Akanga akabvumirana negavhumendi nezina paive paina minista vekuzobva vanonzi vaobhadhiya moyo. Saka nekudaro gavhumendi yakabva itora danho rekupanisha manesi aya nekuvabvisa mapeiro. Saka ndinoonekwa kuti vamanesi vazhinji vakadzi uyezve vamwe vakadzi vazhinji vacho vanogara nevana vakachengeta vana vega uyezve November wese akapfuura vasina kuwana mari. Saka vakange vari desperate vasina kana chekubata kana totangira papi. Saka vakabva vango manikidzwa kuti vanyore matsamba uyezve matsamba aya vakanyora vachita zvokumanikidzwa nanhasi. Vanhu vari kutumirwa mameseji vachifonerwa kuti nyora tsamba iyoyo yokumbira ruregerero iendese kumusoro kuti udzokerwa papapero. Vakasanyora basa riri kubva rapera. Saka vanhu vari kuchichidzirwa ndo zviri kuitika.
Saka vangani vanyora kuhurumende vachikumbira ruregerero?
So far ndati pasali mugabe about 520 vanyora matsamba vachipe kutanga pakataka kunyora vanhu matsamba aya vakatanga vachinzi vari kunyora nekuda kwavo but isu zvatinoti panangosvika tazongopedza takutokufonerwa takunzi munhu wese ngaanyore tsamba asina kunyora haasi kuwana salari saka ndozvaita kuti vanhu vese vazopedzisira vanyora matsamba asi vanhu vari kungonyunyuta vari kunyora vachinyunyuta havasi kuda kunyora asi vari kunyora nekuda kwekuti havana chokubata uyezve upenyu hwakaoma muzimbabwe ndozvaitasakisa kuti vazopedzisira vanyora matsamba hakusiri kukunda kwavo asi kumanikizwa uyezve nesituation yemuzimbabwe ndoyatoti vanyore matsamba aya nekuti kana chokubata hapana uyezve upenyu hwakaoma
matsamba aya ari kunyorwa achienda kuna ani vagurupi
matsamba aya ari kunyorwa achienda kuna permanent secretary asi pekutanga tsamba inonyorwa ichiendeswa kuna chivhiriki officer but pakuzokumbira ruregerero unonga uchikumbira ruregerero uchiti ndakatadza kuteerera order yakapiwa napermanent secretary yekuteedzera murau wokuuya kubasa mazuva ese nekusiyana nemaflexible duties saka tsamba inenge ichienda kuna CEO but CEO achazotora matsamba achiendesa kuna permanent secretary asi order tiri kunzwa kuti inenge ine mukuru weministry
pane vati vapindurwa here pane vakanyora matsamba
pindurwa chingori chitororo chengoti unyore tsamba kuti uzosewe papero hapana akapindurwa ingori oda yechisimba yekuti munhu ngaanyore tsamba whether you like it or not masondo apeta aya zina yakanga yahwina court case yaikoti yanga yapa oda yekuti manesi aite mafeasible duties uyezve mareasons aanga vapa mutsamba yavo neapplication yaanga vapa vachisungisa ministry of health akaonekwa nedare rehigh court kuti aikodzera kuti vaite mafeasible duties uyezve vanga vakusa basari vazosoro basari asi maonero angu ndikuona kuti hurumende haisida kuda kuratidza kuda kuteerera court order asi iwo ndinotora advantage yekuti manesi anyora tsamba dzeapology iwo chete chavatiri kuda kungoteerera court order
saka kubva vakanyora mwedzi wapera pane vati vatambira here mihoro yavo yange yambomiswa
hapana atatambira vanhu vese vakangotarisira kuti zvichida nekuda kwokunyora matsamba ekumbira regerero pamwe pachasvika payday remuna december pamwe vachabva kupiwa mari dzavo dzemuna november nebhonasi nepeyemuna november because vazhinji vakanga vakangorovha ma2 days chete ndobva vazoona kuti masai anga akuendeswa vakurusa mapero pavakaona kuti papero havana kutambira vanhu vese vakabva vapanika ndobva vadzokera kubasa uyezve nekuchichizirwa kuti basa rinogona kupera
avo vange vari sachigaro vesangano revashandi repasali Mugabe Central Hospital vaSamson Gurupira vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Nhasi nyika dzepasi pose dzinocherechedza zuva rekurwisana neuori kana kuti International Anti-Corruption Day. Musi wa 31 Gumiguru 23, sangano reUnited Nations rakatara kuti zuva rekuzivisana nekutaura pamusoro pezvouori richave musi wa9 zvita gore rega rega. Zimbabwe imwe yenyika dzichange dzichicherechedza zuva iri. Commission yeZimbabwe inorwisa zveuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inoti iri kucherechedza zuva ranhasi ichifara nebasa rairi kuita. Umwe wemakomishina esangano iri amai Jese Majome vanokurudzira vatori venhau kuti vasangotaura pamusoro pevasungirwa huori asi kuti vaenderere mberi nenyaya yacho kuudza vanhu zvinenge zvabuda mumatare edzimhosva.
Zuva iri zvinoreva kuti izuva rakatarwa nesangano renyika dzepasi rose United Nations rekuti tibatsirane kuti tikutsirane kubvisa dambudziko denda rehuori pakutose kuti titore matanho ekuti senyika nyika nori nyika ndo nhengo dzesangano repasi dzitore matanho ekupedza huori pasi pose zvinobetsera kucherechedza kuzvinyeuka kuti uore hwakaipa uyezve zvinobetsera kuti nyika dzakasiyana siyana dzitsidze kuita zvadzingaite kuti dzitore matanho ayo kwete kuti zvingotaurwa chete. Saka gore negore rinenge rine dingindira raro rinenge richishandiswa kupemberera kana kucherechedza zuva iri seregore rino rinonzi iro igore rekucherechedza nekuzvitsidzira kupedza kwehuori maerana nenyaya yekundingati kuruma nzeve kana kumhanara kumhanara huori nekurumanze vevanhu perese pane vanhu sezvakaita seZimbabwe Anti-Corruption Commission nemaposa nekwakagara kuti vanhu ngavadi ngavanyeurire vafumure kana kufumura tikati kuya kufumura huori kuti pachirungu vanoshandiswa izwi rekuridza pito ingakuti ndokuridza pito kuti huori kuti hoi pavi huori pano nekunyeurira vanozoshandisa mutemo kuti upere.
Komishini yenyu ichacherechedza zuva iri sei?
Komisheni yedu yemuZimbabwe iri kucherechedza zuva iri nekugamuchirawo dingindira irori rezvekupedzesa kwehuori rekunyeurira rezvema whistleblowers varinzi vepito vachiridzira huori kuti huori ngahupere. Asi uyezve isu tine dingindira redu ratinaro zvakare remuZimbabwe hatiri kucherechedza rekuti kana huori hunobereka humwe huori. Saka tiri kushandisa madingindira ese ari mairi tichikumikidza vashandi vane zvinzvimbo muhurumende mumabhizinesi paimasangano mese machechi zvese yezvi zvava zvakazvimirira pachezvadzo kuti reduwei ngatitsidzei pito yekunyeurira vaserefeti kuti paita huori pito iyi tinogona kuiridza ichidaidzira chaizvo asi tinogona kuiridza zvinyoronyoro zvekuzevedzera munzeve chaizvo kana tisingadi kutsitsikane uyezve nedingirira rechipiriro rekuti rinodyidzana nerekutanga nekuti riri kutaura kuti huori hunoramba huchingobereka humwe huori saka tikasarudza pito idzodzidzi zvinoramba zvichingotibika zvichititya. Saka tiri kuzivisa tiri kushandisa mikana yakawanda kuti tishambadze cherechedzo iyi kuti vanhu vanyatsofungewo zvakadzama vange vachipinda munyaya yekupedza huori tichikurukura nezvematanho ari kutorwawo neAnti-Corruption Commission kuti Zimbabwe izenge iri nyika inenge isisina huori tikati kamwe gore ra2013 zvichisvika isisina huori ine vanhu vanorambisisa huori vopache zvavo vese tinocherechera tichiti zuva iri harisiro zuva rega nekuti huori hauperi mangwana hauperi nhasi hauperi nezuva iroiri richete asi izuva rekuzvitsidza nekuzvipira pakare kuti tirambe tichitora matanho zuva nezuva egore rese kuti tipedze huori munyika yeZimbabwe huori hwatisungusunga nyika yedu neupfumi hwayo nebudiriro ndiradzakondo.
Munoti kuvanhu vanoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoferefeta nyaya dzeuori ichigonzera kusungwa kwevanhu asi hakuna kwazvinoenda havapedzisiri vaenda mumajeri, munoti kuna vanhu vari kutaura izvi
vanenge vasina kunzwawo nekuziva nezve vanhu vari mumajeri nhasi pari zvino vakatoenda nenyaya yeuori iyi vanhu ndoona vanhu veruzhinji vanofungakuti kana munhu akapinda mudare redzimota nhasi anzi asungwa ane nyaya yeuori mapepa nhawo akasataura kuti nyaya yake yakambafamba yapakati chazodi anotofunga kuti zvapera asi zvinenge zvichitongoendera mberi mumanhingi chiri munonzi chimumatare chinyararire. Saka hatisi chokwadi kuti hadzinongopera iwoyo nekuti isusu hatisiso tinotonga nyaya dzinotongwa nemajaji nemamagistrate kuti judicial service commission kuva nemaerera emawangiro akaita basa rematare nevekunational prosecuting authority vanotsvitisa nyaya dzedu idzi vanenge vainewo dzakawanda vachidaro. Saka zvinotigona kuti tore nguva mwedzi nyaya dzichingofamba.
Avo vange vari komishina veZEC amai Jese Majome vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Kuroniko rine nyaya yomwana wegrade 7 ane makore gumi nemaviri anonzi akatemwa nedombo panzeve yekuruboshe akafa. Mwana uyu Natasha Manunure wekumutapa Mugweru akanga achibva kuchikoro Sandara Primary School achiverenga gadziriro yebvunzo yaifanira kunyora mangwana acho apo akatemwa nedombo guru nemunhu anonzi ane chirwere chepfungwa. Mukroniko wamekare mune nyaya yevarwere vepfungwa vechipatara chemulondolozi mental institution muBulawayo vaendesa gurukota rinoona nezveutano vaConstantine Chiwenga kumatare edzimhosva vachiti vakarapiwa vakapora zvekuti hapana chikonzero chekuti varambe vachichengetwa muchipatara ichi mushure memakore masere. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamukase vashamarari vestudio 7 ndiye mudzura pamberengwa. Ndoda kutaura pamusoro peuyo Thokozani Khupe neuyo anozviti munzura munzura uyu. Ndoda kutamba nenjere dzedu manje vakuona kuti Zimbabwe ndeyavo. Zvavanoita izvi vaunda tizonoti vari kushandiswa neZANU-PF vakuramba vachizvijairira mana savakateerera vanga vasiyana nekatika kavo yako.
Makadi makadiko vashamarari vestudio 7 mose mose handingakudomine mazita mose tiri kuzviona zviri kuitwa namunanga kwachokwadi. Haiwo kurwadziwa here nekuputswa kuri kuitwa dzimba dzevanhu chokwadi kudaro zvakangooma hazvo munanga kwakutendera makanzuro ake kuti anoputsira vanhu dzimba vanhu vachichema nguva ino yekunaya kudai hangahwetsitsi mari munanga hazvarwadza izvo. Vana vadiki nevabereki vachichemera dzimba dzavo kudaro zvinhu zvabudiswa panze mvura ichinaya.
Mamuka sei mamuka sei ana jonga
ratanokarwandi ndinoda kungotaura hangu pamusoro penyika yangu nyika yeZimbabwe. Ndiripo ndonditendai ndiri paCape Town apo. Tingataure zvimwe tingafadzane varume ZANU-PF aizombobvi kana tikataura kana tikadi taedza zvese. They are based nenyaya yehondo chete kungori takarwa hondo. As long as Zimbabwe musina kuitika hondo ZANU-PF even tichakuwara. Nyika yekuti 50% yevanhu vari kunze kwenyika 50% yevanhu vari kuraramiswa nevanhu vari kunze kwenyika vanotanzi zvinhu ngazvirekekukwira ngazvirekekukwira uye hurumende yacho ndio ndakakwidza matogeti yokwidza pizi saka zvaida kuti tisakwira zvacho zvii. Tingangotaura zvedasi ZANU-PF nyangwe tikadi nyangwe tikadi hakuna kanzwa vati takarwa hondo hatisarute munhu asina urwa hondo musapota vachadzokera kumashure. Saka kutongoijoina ndoti bhisi chete totongoita kuti zvinake takajoina.
Pastudio 7 makadiko vashamarari vedu. Khupe Khupe modzora komichi ZANU yamunoda kuita makwikwi nayo iyi muchidzinga makanzela emgc muchiinda kuZANU muchinyengerana neZANU. ZANU haina kunaka tiva kukuudzai ZANU yakaipa Khupe. ZANU yakapfekedza mudhala wetu dhireza akabatigwa paairport vana vapera kumatebelelendi shuwa iwo neshuwa kuti ndiyo aunoti kwati kwati nayo. Vana mujuru nhasi varipi? Vana Jonathan Moyo varipi? Vaizvidza tisu varidzi veZANU unoti vana Mugabe vaihofa vakaramba kuiswa kuHeroes Acre vakafa vakaramba kuenda kuHeroes vana Mugabe vaidiwa varidzi vayo ZANU. Nemwenyu regadzi vezhiri mazai hana mutotoko siyana nazvo zvauri kuita izvi vanhu vauri kudzinga vakasarudziwa nevanhu kavo iwo waivapo wakadii kusarudziwa.
Makasimba here makasimba here isino tiri nani ndinoitwa Mike wanti blessing. Tarisai zviri kuitirwa vana muZimbabwe izvi hatichazvinzwisisa kuti zviri kufamba sei because mukuona kuti simba dzevanhu dziri kupwanywa hatichazondiwo kutonga nyika kwacho here. Tauchibvunzo ndokutonga nyika kwacho here ndozvatakasarudzira kunzi ED chichonzi ED sandozvatakasarudzira ED kuti apwanye dzimba dzavanhu apa vana vanenge vakagara panze mvura ichinaya moita batakara sema nekuumba zvana mbuya nehanda kuti hamene uchirudzi chanenge achiita achipwanya dzimba dzavanhu zvine musoro here izvozvo zvanenge achiitira harichazvinzwisina kuti zviri kufamba sei zviri kuenda nekupi. Saka takasarudzire president wacho kana president ritsvini yakadai takasarudzire president ndekuti agai atarise kuti nyika ndepapari pasi kufamba zvakanaka saka tarisai zvaakuita kune vanhu so vanhu vari kukwara nemvura vari kuufa nemvura uko iyozvo mvura yekunaya muZimbabwe wopwanya dzimba dzevanhu zvine musoro zvino please tokumbirawo kuti pagadziriswe.
Makurasi vashamarari vestudio 7 Andre pano zvangu padebena apo ndonzi chirandu gono. Ya ini ndodongotaura zvangu mamiri rakaita zvinhu muZimbabwe kuti vanhu vanotaura zvinhu zvavasingazodzidzisi iwo zvavasingazopractice by an example. Vakanzi vaminister of health havanonzi vachivenga vachiti hakuchina munhu anorapwa kunze kweZimbabwe. But iwo tiri kunzwa kuti vaburuka kuenda kuChina. Why? Vana vaZimbabwe vaaffecti that. Why? Vana vaZimbabwe ngatisvinure. Tiri kutambiswa bhora risina mweya. Muzvipatara yangosara midhuri isina chinhu mukati. Zvino zvasara muzvipatara. But isusu tinochise tinonga tichisafa. Saka vana vaZimbabwe ngatione, ngatisvinure.
Pamusoro iyi. Ndinoitwa Mai Swanda ndiri kunzvimbo yekumidlands asi nyaya iripo ndeyekuti zvinhu zvaoma vedu wee ngatiwanzei kunamato pamusoro penyika yedu ino mamiriro aaita anorwadza ekuti kwakatanga hondo yekuchimanimani pakangopinda utongi hunyuwani tikati tazviona katanga kupinda mabhazi achitsva vanhu vachitsvira mukati tikati tazviona iye zvino takusangana nevana vadiki vari kuraya vabereki vamwe vachiuraya vana vachibika mumapoto zvatisati tamboona makunakuna vedu wee mabhemba midlensi kubayiwa vanhu namapanga zvinhu zviri kuitika zviri kutyisa nyangwe vakuru vedu vakudhara vanambosangana nehondo dzakadai dei zvazvichiita mwari vapindira paita utongi hunyuwani pamwaranga anganzwisisa nokuti utongi huripo hunenge hwarambwa namwari nokuti hatisati tambozviona zvinhu zvaitika muno muZimbabwe hatinambozviona zviri kugwadzisa mwoyo vedu wee tiri kusangana namakunakuna mukati menyika yeZimbabwe tagwadziwa tarwadziswa mwari dei vapindira hatiwanzei munamato vedu wee
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana pafacebook page yedu ye VOA Shona
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica nezuro United Kingdom yakatangidza kubaya vanhu mushonga wenhomba kana kuti vaccine yekudzivirira chirwere checovid-19 America iri kuongorora mushonga uyu usati wabvumidzwa kuti ushandiswe asi zvinotarisirwa kuti mvumo yekushandisa mushonga uyu muAmerica ichauya mumazuva mashoma ari kutevera tabata Dr. Simbiso Ranga kuti vatiudze mamiriro akaita zvinhu munyaya yemishonga iyi
vahwande ndinoona zvaitwa neBritain iri kutanga kwemavaccination acharamba achienderera mberi tiri kutarisira kuti kuno kuAmerica likely muno muna December vachange vakutanga vakuita mavaccine I think chinhu chakanaka for pasi rese kuti mavaccine taawana nenguva shoma achaita kuti vanhu vakwanise kuita immunity kuchirwere checovid-19 zvinokwanisa kuti tichidzokera kuoparata normally probably by the end of the year muna 2021
mutsauko wacho uri papi kuti dzimwe nyika dzitange kuita izvi America isati yatangidza
musiyano uri pakuti maprocesses ekuapprova mavaccine veBritain vanenge vakaita an abbreviated version kana zvekumanyisa-manyisa nyaya dzekuregulation kuona kuti yafamba maprocesses yatinoti bureaucratic process iya saka mavaccine ese anobudiswa anotevedzera a certain process saka nenyaya yekuti chirwere checovid-19 chaparadza vanhu vakawanda pasi rese ma governments all over the world akatsvaga maways ekutaya kuti vakwanise kuti once vaccine yawanikwa ikwanise kupuwa kuvanhu nekukurumidza. Saka tinoona kuti vekuUnited Kingdom ndo vatanga, asi vekuno kuAmerica vana FDA veFood and Drug Administration vari kuteverawo this week kumake a decision kuti should it be given to people. Once that's done, teto kutarisa nenguva shoma shoma vanenge vava kutotiwo inonzi emergency use authorization iitwe kuno kuAmerica.
Vakasarudzwa kuva mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vazivisa pamusoro pechikwata chichavabatsira munyaya dzezveutano. Munofungei nevasarurwa ava?
Ndinofunga vahwande ndezvekuti vaBiden vanyasa kubaya dede nemukanwa pakuti ivo vasarudza vanhu vanonzwisisa nezveutano. Vakaita sana Becerra vakanominatwa kuti vavewo Health and Human Services Secretary, munhu anonzwisisa nezvenyaya dzeAffordable Care Act munomo, dzatinoziva kuti dzaa dziri kuenda back and forth kumacourt. Saka vaBecerra ndo vamwe vanga vari kutungamira maattorney generals emastates anga ari kudefenda Affordable Care Act. Saka vanotarisirwa kuti vanonzwisisa zviri kuitika muhealth care munomo America, kwozouyawo masejo general Murphy, Dr. Murphy, munhu anga ari Surgeon General nguva yava Obama. Saka vazhinji vavaisa pakuti vali the team yekuita zvehealth ne-COVID-19. Vanhu vanonzwisisa zviri kuitika and vanhu vari focused, vachameka sure kuti science dzatevedzerwa.
Avo vange vari Dr. Simbiso Ranga vanoshandira mudunhu reNorth Carolina muno muAmerica vari parunhare neStudio 7.
James Chimombe nekambo kake Jemedza. Sezvo nguva yedu yapera, tambotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu nevatatu 303. Vamwe vana mukoti vanoti vakamanikidzwa kunyora tsamba dzekukumbira ruregerero kubva kuhurumende. Nasi nyika zhinji dziri kucherechedza zuva rekurwisa uori. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.